Zvekwata izvi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yangaifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange hazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Msona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yatatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vaSimbai Mahati vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe here munyama here mishonga here kana chii?
MaWarriors neBafana Bafana vagovana pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano. Asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe itadza kukunda South Africa yakadzara vatambi vechidiki, vachakundawo chikwata chepi? Mumwe wevararidzi veHarare City, Fungai Tostao Kwashi, anoti Zimbabwe inofanira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri.
Vakuru vebhora redu ngavaronge mafriendlies, timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende kune cohesion. Prepare to fail or fail to prepare, makasaronga zvakanaka zvinhu zvinhu hazvifambi.
Mutambo uyu wanga uri wekutanga Benjani Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurayiridzi wemaWarriors. Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri svondo rinouya, zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho tinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.